Vanhu vanodarika mamirioni makumi matanhatu nemasere vari kugara muupoteri munyika dzakasiyana siyana mushure mekutiza nyika dzavo nepamusana pezvikonzero zvakasiyana siyana. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti mumasekonzi maviri ega ega pane munhu anomanikidzwa kubuda munyika make pasi rose. Sangano iri rinotiwo vanhu ava vasi kubuda munyika dzavo nekuda kwavo asi kuti vari kutiza nyika dzavo kuitira kuti varambe vari vapenyu. United Nations inoti pasi rose rine kunetsana nekurwisana uku kuri kupa kuti zvizarwa zvenyika dzinenge dziine dambudziko iri dzipinde muupoteri. Mhuri dzakawanda dzekune dzimwe nyika dziri kugara muupoteri muSouth Africa hadzina kuita urongwa hwekucherechedza zuva ranhasi sezvo dzaswera dzichiita mabasa adzo semazuva ose. Kunyange hazvo vamwe vakwanisa kupinda mumusangano waitirwa muDurban nehurumende yeSouth Africa. Vazhinji vavo vanogara muJohannesburg vanoti havaoni kukosha kwezuva iri nekuda kwekuti South Africa haina kumbobvira yaona kukosha kwematambudziko avakatarisana navo mushure mekunge vapotera munyika iyi nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu munyika dzavo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa basa musangano rinoona nezvekugadzikana kwakanaka kwemhuri yeZimbabwe reCommunity Alliance for Human Settlement vatawanda mande vana vakurudzira masangano ose anoona nezvekodzero dzavanhu kuti ashande pamwe mukuedza kuona kuti kodzero dzavanhu vose vanoshupika dziri kuremekedzwa.
Zuva ranhasi kurangarira zuva revapoteri rinonzi World Refugee Day tichida kukurudzira mapoka ose kusanganisira hurumende nevatungamiriri kuti varambe vachikurudzira mitemo nehwaro hunovandudza magariro nechengetedzo dzevapoteri pasi rose.
Vafunga ichituna vanoti havana kuona kodzero yekucherechedza zuva ranhasi nekuda kwekuti vari kurarama nehwakumukwaku muSouth Africa.
Zvimuno muSouth Africa kudai so takagara semarefugee handioni paine chii paine kodzero yekuti tiendese tipembere nemhaka kuti magara takaita muSouth Africa pese tiri tangosangana nemapurisa vanofanira kutobvisa mari vanosa mapurisa vanotomboshungurudzwa uyezve hatina mapepa toshiwo dai kunyika kwedu kwaita nekuti government yemunomu tinogona mabasa tine maexperience yetina obada tukwanisi kuexpose those experience nenyaya yekuti hatina mapepa. Dai watipo mapepa taratidzo experience yetinayo nemazoe tabasa tawaratidza kuti takutosvikiro kudai nyika yedu inge yanaka tadzorewo nyika nekuti nyika ino iri kutotiomera iri kutotirwadza nemagare atakaita zvakatotiomera.
Asi vakudzai Nyagwande vanoti havavirirani nevose vanoti hurumende yeSouth Africa iri kukanganisa. Vanyagwande vanoti South Africa iri kuedza nepose painokwanisa kubatsira vapoteri vekune dzimwe nyika.
Haina hangu personally handina chandiri kushora mabatirwo anoitwa marefugees anosvika muno muSouth Africa. Ndagara muno for 10 years manogona although ini ndisiri refugee zvangu but hurumende yeSouth Africa yambozama kusapota marefugees anopinda munomu. Vanova integrator, vanowana health care, vana vanopinda zvikoro vachiita haindoona pane kuti inozama kusapota. Asi chinongoitika ngechekuti unoziva kana marefugee achipinda munyika zviya mumacommunities umu vamwe maSouth Africans maindigenous South Africans vanofira sanike sekuti they are now challenged handizi problem pamanyaya emaresources apa vaona fanike sekuti vamwe vanhu vanobva kunze yavo urikuona sova kuda kutidini kutorera maresources but hurumende yacho yanga ichizama kusapota chaizvo takatarisawo inini.
Chimwe chizarwa chekumasvingo chiri muupoteri muSouth Africa vaFrank Mucheka vanoti kubva zvavakasvika muSouth Africa upenyu hwavo hwakagara hwakangooma nekuda kwekuti hurumende yeSouth Africa haina kumbobvira yaratidza chido chekuchengetedza vapoteri kubva mukubatwa kwavanoitwa nezvizarwa zvenyika iyi.
Zvinhu zviri muno zvakaoma. Muno macho ukange une foni yako chaiyo unogona kuisira. Muno macho ukange waorawo zvimari izvozvo. Matsotsi akawandisa vanhu havasi sefu muno. Vanhu vaurawa hazvichashamisi kuona munhu achipondwa. Daylight robbery, munhu anourawa hapana action inoita. Saka zvo munomu zvakaoma.
Vachitaura nhasi pakucherechedza zuva ranhasi mudhorobha reDurban, gurukota rezvemukati meSouth Africa amai Fatima Cohen vanoti nyika yavo yakapa vapoteri vanosvika mamirioni maviri magwaro ekugara munyika iyi. Amai Cohen vatiwo hurumende yavo ichazenge ichipa vapoteri vose vane kodzero yekugara munyika mavo zvitupa zvakafanana nezvinopiwa zvizvarwa zvenyika iyi. South Africa ine vapoteri vanobva kunyika dzakaita seNigeria, Democratic Republic of Congo, Mozambique, Zimbabwe, Rwanda nedzimwe nyika. Uyewo ndiyo nyika yemuAfrica ine vapoteri vakawandisa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.